Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemire ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Chirongwa ichi chakakosha zvikuru takatarira zvino izvi nyika yedu matambudziko atiri kutarisana nawo ekushaya kwezvekudya. Saka chirongwa chinobatsira zvikuru varimi vedu kuti vakwanise kurima vakohwa kuti vawane zvekudya.
Zimbabwe yobatsirwa munyaya dzekurima neBritain yakabatana nesangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO.
Murongwa hwekucherechedza kufa kwababa hwafamba zvakanaka nasi. Taenda kunoisa maruva kuguva kwavo. Vana vese vanogara munoZimbabwe tanga tiripo tese. Tabva ukoko tazoenda kuZimbabwe National Army of Fitness iri kuKG6. Kunoita makommemorations ababa ukoko.
Hurumende inobatana nemhuri yekwatongogara mukurangarira mushakabvu Josiah Magama Tongogara avo vakashayikira kuMozambique muna 1979.
Tichanzwawo zvaswera zvichiitwa nevana veZimbabwe munyika dzakasiyana-siyana nhasi musi weBoxing Day.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi yechiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika.
Bazi rezvechikafu musangano reUnited Nations reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rakabatana nebazi rekuBritain runa nezvebudiriro yekunze kwenyika iyi reDepartment for International Development raparura chirongwa chemakore mana chemari inosvika makumi manomwe nemasere emamiriyoni emadhora chekubatsira varimi vaduku munyika. FAO inoti chirongwa ichi icho chichabatsira vanhu vanodarika mazana matatu ezviuru chichanyanyonangana nemadzimai uye chinenge chichida kuti vanhu varime zvirimwa zvinovapa pundutso zvavanokwanisa kutengesa uye vachizviwanira mabasa. Pari kutariswawo kuti pagadziriswe pombi dzemadiridziro uye kuti varimi varime zvirimwa zvinokwanisa kukura kunyange mvura iri shoma.
Kushomeka kwemvura uye mbesa nezvimwe zvikwanisiro panyaya dzekurima zvapa kuti sangano reWorld Food Program riti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri vanoda chikafu muZimbabwe kusvika pachakohwewa gore rinouya. Kuti tinzwe zvizere nezvechirongwa cheFAO kana neDFID tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muFAO muZimbabwe vaDouglas Mangunda kuti tinzwe zviri kuitika.
Chirongwa ichi chakakosha zvikuru takatarira zvino izvi nyika yedu matambudziko atiri kutarisana nawo ekushaya kwezvekudya. Saka chirongwa chinobatsira zvikuru varimi vedu kuti vakwanise kurima vakohwa kuti vawane zvekudya. Chirongwa chakakosha zvikuru kwazvo.
Imi munoshanda sei nehurumende yeZimbabwe muzvirongwa zvakadai?
Hurumende yeZimbabwe ndiyo kana takatarira pane zvekurima. Ndo vane vatingati vashandi vaya vanoenda vachinobatsira vanhu kuti vakwanise kurima. Ndo vanoitawo umwe urongwa hwokuona kuti mbesa dzakakosha kana kuti zvipfuwo zvinokwanisa kuchengetwa kune nharaunda dzakasiyana-siyana ndedzipi. Saka ipapo ndo pati mashandiro atinoita nehurumende kuona kuti chirongwa chedu chikwanise kubatsira vanhu.
Muri kutiwo muri kuda kuti munge muchiyamura varimi vanosvikaiwo zvihuru mazana matatu kana kuti 300,000 munenge muchivasarudza sei?
Chirongwa ichi chakatisiyanei nezvimwe zvirongwa zvanga zvichimboitwa kubva kare. Ndechekuti toda kuti varimi pachavo vasarudzane kuti vanopinda muchirongwa ndevapi. Saka tinobatsira varimi vese kumanhara madistricts atichaenda anokwanisa gumi kuti tovaudza nezvechirongwa, tovaudza kuti chisharanai muite zvamunenge muchikwanisa kuita imomo. Saka varimi pachavo ndo vanenge vari pamusoro pekusarudzana kuti vachapinda muchirongwa nevasiri kupinda muchirongwa ndevapi.
Kuti titi chirongwa ichabudirira zvii zvamunenge makuona?
Chekutanga toda kuti vanhu vawane chekudya. Uye zvino izvi kana makatarira munyika medu vazhinji vari kutoita kuwana chekudya nekupiwa nevanobatsira nezvekudya. Saka chekutanga chatoda kuona ndechekuti vanhu vanofanira kuzvirimira kana kupfuwa zvipfuwo zvavo kuti vawane chekudya. Chechipiri toda kutiwo vanhu vakwanise kutotengesa. Kana takatarira varimi vedu vemuZimbabwe vazhinji vacho vanongorima kungoti vangogumira pakudya chete. patoida kuti vakwanise kurima vagotengesa vagokwanisa kuwana mari yekuendesa vana kuchikoro mari yekuti vaendewo kunorapwa nezvakadaro saka ndozvatiri kutarisira kana izvozvo zvaakuitika chetaa kuti chirongwa chedu chabudirira
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mufawo muzimbabwe vadouglas mangunda vari parunare muharare